mukatarisa mamiriro akaita economy ndeyekuti zvinhu zvihombe zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hufambe zviri kushota kana zviri kushayikwa zvinova izvo kuti magetsi, mvura nefuel. Tingati energy, hakuna energy yakakwana munyika. Saka makambani angagone kuprodusa zvakakwana asina zvinhu zvino zvekushandika kuti aproduce. Saka makambani mazhinji anenge ari pacapacity utilization yakadzikira. Kana tichiti capacity utilization kuti capacity yamunayo muri kuprodusa zvakadii. Capacity yacho yakadzikira zvikuru, vazhinji vari kuprodusa at between 10% and 20% capacity. Saka mukaona zvakadaro ichinzi mabhajeti enyu amunee makabhajeta kuti tichawana mari yakati hamuawani nekuti hamusi kuprodusa. Saka izvinhu zvinhu zvenyu zvamuriprodusa zvinodhura nekuti hamusi kubhenefita from yatinoti economies of scale. Kana muchiprodusa zvinhu en mass zvinochipa nekuti muri kubhenefita from economies of scale. Asi kana muchiprodusa ma1111 zvinokudhurirai nekuti muri kurana mushiri wese unokana kuprodusa zvinhu zvakakwana iwe uchingoprodusa 10% or 20%. Saka zvamunoshandisa kumurana mushini izvi zvakangofanana chero muri kuprodusa zvinhu zvishoma zvinhu zvakawanda. Saka makambani ari kuomerwa zvikuru. Saka hatingashamisike kana pane makambani ari kuita chigumura kuti ava muvanhu vashadi chimboendai kuba nokuti hapana basa. Nokuti kana vakaramba varipo muchada kuvabhadhara hamuzokwanisi kuvabhadhara nekuti hamusi kuita mari yacho yekuti muvabhadhare. Saka izvozvo zvatotanga zvaakuita kunge tadzokera kuna 2008. Saka mabhizinesi ari kuomerwa zvikuru. Saka mukazonzi chikwidzai masalaries evanhu vasiri kushanda 100%, vari kushanda 10% or 20% of the time, hazvizokwanisi kuti muvape salary yavari kuda chero muchida henu kuvapa.
Vashandi vari kuchema-chemawo vamurefu kuti dzimwe nguva vakagumurwa havasi kupiwawo mari nemakambani zvekuti vari kusara vogumisira vodya nhoko dzezvironda.
Kana kambani ichigumura inenge ichitoti hatisisina mari. Saka kana musisina mari mukutotirai kuti museve tishoma twamuinatwa itwotwo. Saka dzimwe nguva mari yacho yekupa vanhu inenge isina kukwana. Saka munogona kuzoipiwa over a longer period. Asi kambani ikatovhara zvakutoreva kuti kubhadhara vashandi kwacho kunogona kutonesa nekuti kunenge kusisina kwekuwana mari yacho yekubhadhara vashandi. Kusara kwekuti matoita liquidate the company, maakutengesa zvirimo mukambani, motikari, mishini kuti muwane mari yekuzobhadhara vashandi. Saka ndokuoma kwazviri kuita kuti kana manga musingaprodyuse munenge musingameke mari.